anyway. Unobe America ita wana yo itifukura apa dziti apa zvatinofukura. Sichirwirira muZimbabwe tsinga, tsinga zvikano kana nini ndichaibva. Sichirwirira muZimbabwe chatingati tikataura muAmerica kiti nyika yanobva yadonha. Sii, embassy yedu yeAmerica iri muno muZimbabwe nekuti yakanzi hurumende yeZimbabwe iwe muno muZimbabwe. Hakuna munhu anosenza kuembassy yeAmerica akabva kuAmerica anosenza kuko Zimbabwe isingazive. Hakuna munhu anozobva kuAmerica ondirikuenda anosenza kuAmerican embassy muZimbabwe zvisingazikanwa neminister of foreign affairs, zvisingazikanwa naminister of foreign affairs. Izvi hazvino zikanwa nevanoshanda kuminister of foreign affairs, zvinozikanwa naminister of foreign affairs. Iye mukomana wacho ari kunzi anoya pakabva anonzi Eric Little ari kunzi anoya paparamendi achiona maMPs. Anoya paparamendi osaina osiya paspoti yake opuwa kadhi remavhizita anosvika paparamendi ogara mugalari. Parliament yokurukura yopedza agara mugalari sevamwewo vanhu vanotendwa kupinda mugalari. Ii achinzi zvinguzava kunzi ispy anopindiri muparliament yeti awera muparliament achi achitibhuruka chira nepahundo sogara mugalari. Anopinda nepanopindwa nevanhu onyora zita rake rinonzi Eric Little nekuabva ndabva kuus embassy wava kuzoite ndaazoteerera debate. Paanobuda anobuda achiti ari muno mukapa akachitaura nemaMPs vakawanda vaanda kutaura navo. Saka kana Eric Little asiri kunge ari muno muZimbabwe ari kuitei? Zimbabwe nyaimberize vanhu vanganaka vasinga ari muno muZimbabwe vaya munozvidza mutemo wehurumende vakaburukana nehurumende.
Asi izvi zviri kubva kupi vamaridhadhi zvekupinza zita renyu apa?
Inini rega ndikutaurirei, inini ndiri memba yeparliament, ndinodaidzwa nevanhu vakaona sezvamangoita inini kundifonda mutaura nezvizvi nenyaya iri kuitika. Kangari ndikundifonda mutaura nenyaya yekumabhuku, kangari ndichienda kumaofisi emanyuzipepa, maofisi emaprivate company, maofisi evanhuwo zvavo ndichizwa renyaya dziri kuitika mumabhuku, ndichibvunzwa nezviri kuitika mumabhuku kana ndichibvunzwa kuti mabhuku zviri kufamba sei, moda rubatso rwei, vanhu vakawandisa. Saka handingati ndikaona munhu akandibvunza kuti naiwe chiri kuitwa mabhuku chinhu kadati, naiwe uri muamerican here? Kanti aui